Nasi vana veZimbabwe vari kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day iro rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano chekubatana chakaunza runyararo pakati peZANU-PF nePF ZAPU mugore ra1987. Kubatana uku kwakamisawo kuurayiwa nekushungurudzwa kwevanhu zvikuru vematunhu eMatabeleland neMidlands, uko kunonzi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa nemauto ehurumende munguva yegukura hundi. Asi vamwe vave nemaonero akasiyana nevamwe, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo zvinhu zvadzokera pazvaive, vamwewo vachiti zvinhu zviri kutoenda mberi kunaka. Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zuva ranhasi rekubatana izuva rakakosha zvikuru kuvana veZimbabwe, zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi uye kuti ndeweganda ripi.
Pachirungu anoti diversity is the concrete that builds a nation. Kureva kuti kusiyana-siyana kwedu nekuona chinhu chimwe chete tine mafungiro akasiyana ndiko kunoita kuti tibude nemhinduro yakasimba inoita kuti isu senyika yeZimbabwe tiende mberi, tikwanise kuva nyika inoverengwa panyika dziri pasi pedenga rino kuti dzakabatana dzinoenda mberi. Saka ngatisaone sokuti anenge achifunga zvakasiyana noumwe ngaaverengwe.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti hakuna kubatana kunogona kuti kuitike kana munyika musina kuyanana kwakakwana panhoroondo yemavanga nemarwadzo akaitika kumashure uko kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980.
Saka hatigoni kuti tiite unity zvinhu izvozvo zvisina kugadziriswa. Uyezve chechipira, hatigoni kuti nyika inoi inge ine unity asi kusina legitimacy. As long as pane makakatanwa ekuti saridzwa dzina kufamba zvakanaka, hapagoni kuti paite unity munyika.
Izvo zvinotsinirwa nemukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko murimwe bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vachengetai guta. Ava noti dambudziko rakakonzera kunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo harina kupera.
Nekuda kwokuti pari zvino tiri kuona kuti dunhu reMatabeleland rinova iro raibva vaJoshua Nkomo rinosaririra kumashure shure kwemamwe matunhu ose zviri maringe nebudiriro. Tinoona zvakare kuti nhau yekutambudzwa kwavanhu zviri maringe nematongerwo enyika nekuurayiwa kwavanhu, dambudziko iroro harina kupera. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakanga zvakabvumirwana kuti vanhu vanyorera nechibvumirano pasi kuti vanhu vange vakabatana sevana vanyamunhu. Asi dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZANU-PF muzuva ranhasi iri kuramba ichiwedzera isi kudzokera kumashure.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo
zuva reUnity Day handikatarira zviri kuitika munyika ndoona zvokuti voruzhinji vanenge vasinganyanyoricherechedza kana kuti havazivi nezvaro. Nekuti mukatarira vanhu vaenda kumabasa mutaundi makazara, mukatarira kana uri musi wepisimisi kana nyuwere, muchaona kuti vanhu havaindi kumabasa sezvavaita nhasi. Zvoreva zvokuti voruzhinji havasi kucherechedza zuva iri zvakanyanya. Chokwadi chiripo ndechekuti zuva iri rakanyanya kuva zuva rainyanya kuonekwa kukosha kwaro nevatingati vezvematongerwo enyika, ana chakoko vacho vakuru vanenge vari pamusoro ndo vainyanya zuva nezuva iri. Hatina kunge tazoita mukana wokuti voruzhinji vadzidziriswe nezveukoshi hwezuva iri.
Ukuwo mutauriri weNCA vaMadhoki Chivasa vanotiwo
zuva iri izuva rakakosha nekuti izuva rine history yenyika yekubatana kwenyika. Tinotenderanawo nevamwe kuti kukosha kwayo kunofanirwa kusimbiswa nekutiwo tinge tine zvematongerwo enyika zvakajeka zvisina kunetsana sezvimwe zvinenge zvichiitikawo mumatongerwo enyika yedu zvekutsikirwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvese zvakadaro izvozvo. Ndofunga kuti totendera nevamwe vese kutiwo kuti zuva iri rambe rakakosha. Tinofanirwa kutarisirwawo kuti vanhu vange vane kodzero dzavo, vanhu vange vachinjiwa zvinonzi ndizvo zvakarwiwa hondo.
Vamwe varikuti kushungurudzwa kwevana veZimbabwe zvikuru vanopikisa kuchiri kuenderera mberi kuburikidza nekupambwa uye kupondwa kwevanofungidzwa kuti vanopikisa hurumende, izvo zviri kuita kuti zuva iri rishaye basa. Pakanyoreranwa chibvumirano chekubatana muna 1987, PF ZAPU yaive yakamirirwa nevaive mutungamiri wayo mushakabvu vaJoshua Nkomo, kuchitiwo ZANU PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yevatema yekutanga muna 1980, vakazove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe.